Masikata akanaka vateereri, tinosangana zvakare masikata anhasi uri musi wechipiri mbudzi 21, 2017. Makateerera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo dzeparamende dzinobatana mukuedza kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye chigaro kuburikidza neimpeachment. Vakarwa hondo yerusununguko vanopinda mumigwagwa vachiratidzira vachikurudzira kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa. Sadik Treika inosangana muLuanda kuAngola pamusangano wekuziya zviri kuitika muZimbabwe. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapato anopikisa eMovement for Democratic Change inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai neinotungamirwa namuzvina fundo Welshman Ncube anoti nengo dzavo mudare reparamende nhasi masikati dzichatsigira urongwa hwekubvisa vaRobert Mugabe pachishandiswa paramende kana kuti impeachment uwo uri kutanga munguva pfupi iri kutevera. Mutoro wedu wenhau Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai zvakare vari senator vaMorgan Komichi vaudza Studio 7 mushure mumusangano wenhengo dzeparamende dzebato iri muHarare kuti bato ravo rinotsigira urongwa hwese hunoita kuti vaMugabe vabve pachigaro.
Saka MDC inotofara kuti vamwe vanhu vakatoijoina, zvikuru sei Mauto akaijoina, veZANUPF vakaijoina, Osi Society vakaijoina program yatakatanga kudhara. Remember takaita final push 2003 yekuti Mugabe must go. And it's a program atachingorwisa pamakurosa atakatifuma MDC kuti Mugabe must go. Now munhu ese ajoina, we are happy. And isusu as MDC tinomira nemunhu ese, tinoda kuti tisapote zvido zvevanhu kuti Mugabe must go.
Vakomichi vati nhengo dzebato ravo dzese dzeparamende makumi manomwe nenhatu dzichatsigira chirongwa chekubvisa vaMugabe muparamende nhasi. Vati musangano wavari kuita pari zvino ndewekungozeya kuti chirongwa ichi chichafambiswa sei. Imwe nhengo yeMDC iri National Assembly vaPrince Duweko Swanda vanotiwo vanofara kutsigira chirongwa ichi.
Kuda kuti tionesane kuti project iri kutungamirirwa neZANU PF, especially a faction yeZANU PF yatiri kupinda nayo muparliament, iproject iri kuitirwa vanhu here? Tuda kutarisisa kuti okay, takuenda kunopinda kuti tiite impeachment, tapedza impeachment chii chinoitika? What are the benefits anoita accrue kupopulation and citizens veZimbabwe?
Dzimba dzese dzeparamende idzo dzange dziri pazoro remasvondo maviri dzinotanga basa nenguva dzakoda past 2 nhasi masikati, apo dzinotarisirwa kutanga chirongwa chekubvisa vaMugabe. Zvichakadai mutauri weMDC inotungamirirwa naProfesa Walsh Mncube vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti nhengo dzebato ravo nhatu dziri muNational Assembly neSenate dzichatsigirawo urongwa hwekubvisa vaMugabe pachigaro uhu. Mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vanoti kunze kweimpeachment vanhu vanofanira kunyoresa kuvhota, uye nyika inofanira kuita sarudzo dzakachena kuti matambudziko eZimbabwe apere zvachose.
Nyaya yeimpeachment sokuivona kwendoita inyaya inofanira kupinda mune dzimwe nyaya dzakawanda. Zvinofanira kuita vanhu veZimbabwe vanofanira kuvhura mafrant akawanda pakubwa hondo iyi yokuti zvinhu zvinake munyika. Zveimpeachment hongu zvinogona hazvo kuitwa, asi ngatisatarira izvozvo chete tichiti ndo zvichagadzirisa matambudziko edu. Panofanira kuitwa zvakawanda.
Nhengo dzeparamende dzeZANU PF nezuro dzakaita chisungo chekudzinga vaMugabe pachishandiswa paramende. Kunze kwedanho riri kutorwa neparamende, veruzhinji vari kuratidzira mumigwagwa nekumba kwavaMugabe vachiti ngavasiye basa. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nemauto svondo rapfuura rekugadzirisa zviri kunetsa mubato riri kutonga reZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tichiri panyaya iyi, munyori mukuru weMDCT vaDouglas Ngonzora vanoti vane zvibvumirano zvavakaita nebato reZANU PF zvekuti nhengo dzavo dzedare reparamende dzinge dzichizokwanisa kuvhota dzichibvisa vaMugabe neimpeachment. Vamonzira vanoti vane zvakawanda zvavakanyorera napasi nezanu PF zvinosanganisira kuburitswa muhusungwa kwenhengo dzebato ravo dziri muhusungwa dzinosanganisira vaLast Maenga Hama, vatungamirai Madzokere namuzvare Yvonne Musarurwa avo vakawanikwa vaine mhosva yekuponda mupurisa vaPetrus Mutedza. Ngatinzwei vamonzira vachitsanangura.
Chakakosha kuti vana veZimbabwe vazive ndechokuti tirikuda kubvisa neudzvinyiriri hwake hwese. Saka zvatinoda kuti tiite ndezvokuti nyangwe pakauya nani zvake, zvinyuto zvedu sevana veZimbabwe zvinenge zvagadzirisa. Saka chokutanga chatawidza ndechekuti tinofanira kugadzira inonzi transitional mechanism inoita zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti tirikuda kuti hurumende ibadzise urombo hwapinda muZimbabwe. Vana havana mabasa, vana havakwanisi kutora mari dzavo, uye zvavabereki vari kuneseka nemasoro. Saka urombo ihwo hunofanira kugadziriswa. Chechipiri, tinofanira kugadzirisa kuti tive nesarudzo dzakachena, sarudzo dzokuti hakuna anopokana nezvinenge zvabuda. Chimwezve chechipiri chatakawirirana nacho ndechokuti masoja, vapurisa nemaCIO vanofanira kutipa gwaro rinoratidza kuti vachachengetedza sei kuti kusave nemhirizhonga, kusave nekutyisidzikana. Saka tinofanira kuwirirana kuti muZimbabwe hamuchazofishe makaite kutyisidzikana kana kurovana zvakare. Chimwekuti masoja acho hongu aita zvaaita, vana veZimbabwe vari kufara nazvo kuti mugabe ari kuenda. Asi tinofanira kuwirirana kuti kana toenda kusarudzo, masoja anenge achingoita zviri mubumbiro remutemo chete, kwete zvekukambenera mapolitical parties. Tikaenda zvakare panyaya yokuti tirikuda kuti election idzi dzisupervizwe neUnited Nations. Hongu zeki ine iripo, asi dzinenge dzichisupervizwa neUnited Nations nenyika dzimwe dzakatikomberedza nedzimwe dziri kure, kuti sarudzo dzedu dzinge dziri dzakaita zvokuti pasi pese panofara nezvataitaita.
Asi kavamonzura, takanzwa veZANU PF zvikuru vachinamasa navaJoram Gumbo vachitaura kuti havasi kuzotarisira kushanda nemamwe mapato nokuti zviri kuitwa izvi ndezveZANU PF. Saka munozowana here vimbiso kana makava mabatana neZANU PF mune zvamuri kuita?
PF yacho yakatitsvaga chinamasa abva kutaura zvakadaro. But changa tisina kuziva chinamasa zvese naJoram Gumbo ndechokuti panenge kuitwa impeachment panofomwa komiti inofanira kuongorora mhosva dzavagari. Komiti iyoyo inofanira kunge iine vanhu vemapato ese. Saka komiti iyoyo inenge iine vanhu veMDC. Saka kutaura kwavaiita uku kwakuri kutaura kwevanhu vanokara vaya vaya.
Zvamakataurirana neZANU PF izvozvi zvinofanira kutanga kuitwa riini? Tichiona kuti impeachment inonga ichatanga kuitwa, zvese zvimwe zvisa zvaitwa zvakafanana nekuzoburitsa vari muhusungwa nesarudzo.
Ava vanhu vari kuti vakasiyana naMugabe, saka ndiyo first case yacho iyoyi. Asi hazvireve kuti kana vazoramba hatina zvita nezvazvo.
Vanga vari munyori mukuru mubato reMDC TV Douglas Monzora vari parunhare muHarare neStudio 7. Apo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuedza mazano ose ekuti zvizivise mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vachibva pachigaro, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe pasi peboka reUnited Citizens Alliance zvaungana muAfrica Unity Square pedyo neparamende zvichitsigira kuti vaMugabe vabviswe pachigaro. Mutoro wedu nawo Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vaungana muAfrica Unity Square vari kutsidza kuti havasi kuzoenda kumba kusvika vaMugabe vasiya chigaro cheutungamiriri wenyika. Mumwe wavari pagungano iri muzvare Nicola Tapfumanei vaudza Studio 7 kuti mweya wehumwe nekubatana nevamwe ndiwo wavasimudza. Muzvare Tapfumanei vatiwo vaMugabe vaondonga nyika, vakatiwo ivo vanozvipira kana kuenda kuhondo kana vaMugabe vakasabva murunyararo.
Tandisunda kunge ndiri pano, mweya wehumwe, tibatsane tidzinge baba pachigaro chavainacho. Vatora nguva yarebesa varipo, takudo mumwe munhu anouya kuzotitungamirira. Tinzwe mazano emumwe, taneta nemazano ake. Kwari nguva ino haachativaka, atiputsa. Nyika yedu yaparara nekuda kwemunhu mumwe chete. Takuda bve pachigaro izvezvi.
Mumamurati dzirabva kukuwadzana extension, amai kereta dzinomwa, vati vobatana nevamwe kugadzisa ramangwana revana vavo. Amai dzinomwa vati kushaikwa kwemabasa, kwemari nemamwe matambudziko avari kusanganawo munyika ari kuramba achiwedzera, vakati nekukwegura kwaita vamugabe ngavachizorora.
Chaita kuti ndinyanye kusiya kumba kwangu ndichiuya pano nyaya yekuti tiri kurwadziwa sana amai seni naime mother of one, but ndikudawo future yemwana wangu yekuti nini kana ndakazvitadza, but mwana wangu kana zvikazonzi nhasi ndafa ngaasarewo achigara munyikawo ine huchi nemukaka. Saka tinongoti bachatunga kase munhu mukuru ngavachibvumawo kuti vakura uyezve vatongawo kwenguva yakareba ngavachipawo vamwe mukana vatongewo.
Sachigaro weyukas vaJohnson Mugari vati zvakakosha kuti vana veZimbabwe vabatane kusvika vamugabe vasiya chigaro. Vativo havasi kuzobva muAfrica Union Square kusvika vamugabe vasiya chigaro.
Kubva pazuva ranhasi tine hurongwa hwekuti kubva nhasi as long as vachipedza muparliament personal result iri inotifadza yabuda imomo hatisi kubva tichakemba pano, nekuti tataprepare isu kuti kubva na 4 PM tinenge takutanonzi impeachment party. Impeachment party tichaita tiri tose zvakare semacitizens kuramba tichienda mberi hamheno kwatichazoperera ikoko kusvika madimands edu amitwa, nekuti as long as we don't put our demands on the table hapana chinobuda. Saka ticharamba tiri muno muAfrica Unity Square kusvika madimands edu amitwa.
Vamugari vatiwo kuungana kwavo muAfrica Unity Square kunozadzisa zvido zvavaitaidza mara avo vakatsakatika muna 2015 mushure mekugara muAfrica Unity Square vachikurudzira kuti vamugabe vabve pachigaro. Vamugare vati vadzamara vaive nemuono uye vasina kutya, vakati vanhu vemuZimbabwe vasunungurwawo mudambudziko rekutya.
Chirongwa ichi tachironga takatarisa nzvimbo inova ndiyo yakatangirwa shoko iroro rekuti vamugabe vazorore naItai Dzamara. Mukomana uyu akagara muno achiratidza kuti ane muono wezviri mberi. Zvinova ndizvo nanhasi zvataonawo zvechokwadi kuti aiwa chinhu chaitwa nemukomana uyu chinoda kutsigirwa, and taitadza kunyatsoti tibude pachena nenyaya idzi nekuda kweudzvinyiriro hwanga uripo. Asi nhasi nekuda kweuto reZimbabwe nevarwi verusununguko vakati iwo kwete, kana tichiti takarwira rusununguko rwenyika, tinoda kuti vana veZimbabwe vaungane vagare pavanoda vadzeye nyaya dzavanoda vari pamwe chete vakasununguka pasina kudzvanyirirwa sekuita kwataita nhasi muno, kuti hatina kana kumbonokumbira mvumo kumapurisa kuti tiite programming.
Mutungamiriri weMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vaive varwi vorusununguko vedzisvondo nemamwe masangano akasiyana-siyana vari kutarisirwa kutaura pagungano iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Sangano reSouthern African Development Community kana kuti SADC riri kuita musangano weSADC Troika nhasi muguta reLuanda kuAngola wekuziya matambudziko ari muZimbabwe zvichitevera kupindira kwemauto pamwe nekurudziro yekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa. Mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vanovesachigaro weSADC pari zvino vari kupindawo musangano uyu sasachigaro, pamwe chete nemutungamiri weAngola vanovesachigaro weSADC Ogan, mutungamiri weZambia vanove vari kutarisirwa kutora chigaro chasachigaro weSADC, uye mutungamiri weTanzania inove nyika iri kusiya chigaro chasachigaro weSADC Ogan. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza.
Chatinotarisira kuti chibude pamusangano kuAngola, musangano weSADC Troika, ndechekuti vatungamiri veSADC vachitungamirwa naPresident Jacob Zuma vachagara pasi vachiongorora mamirire azvakaita muZimbabwe. Chingatarisirwa kuti chingabude mumusangano uyu hachinyatsozivikanwa nokuda kwekuti nyaya yeZimbabwe haisi kunyatsonzwisisika, pakuti tine mauto ari kuita seari kubatsirana namugabe kutonga, asi pachinzizve hapana inonzi pachifrench coup d'etat. Saka hatizivi kuti SADC ichabvumirana kuti zviri kuitika izvi inganzi iku here kana kuti haisi ku. Asi kana iri ku, SADC neAU vakaona sekuti chinotarisirwa kuti vaite chimwe chete, vanotarisirwa kuti vapindire vagadzirise nekuti kuu haitenderwe muAfrica kana nepasi rose.
Tichitarisawo iyo ve Sadik, vazhinji vanoti Sadik haina zvikuru zvainobatsira mumatambudziko anenge achisvika muZimbabwe. Pane chingazoshanduka here rwendo runo?
Hongu experience yedu semaZimbabwe ndinotitaurira kuti Sadik haina zvikuru zvainogona kunyanya kuita mumamiriro ezvematongerwo enyika anenge asina kumira zvakanaka muZimbabwe. Asi pane iyi nyaya iyi ndinoona sekuti pane shanduko, nekuti zviripo izvi hazvisati zvakamboitika zvekuti mauto anonopindira mune zvematongerwo enyika obva aenda kuna president vachiti vari kumuchengetedza. I think izvi hazvisati zvakamboitika, saka ndinotarisira kuti Sadik iwane chekuita mukati mezviri kuitika muZimbabwe.
Panyaya yekuchengetedzwawo kwevamwe vezanupf vamwe nemuhurumende kwakaitwa nemauto, inyaya ingaita here kuti Sadik ipindire kuti varegerwa niwo?
Hongu ndinoona sekuti inyaya ingaita kuti Sadik ipindire nemhaka yekuti hurumende yemuZimbabwe, kunyange hapo paine makunakuna ekuti pane vakabiridzira maelections, hurumende yemuZimbabwe hurumende inotoonekwa seyakasarudzwa nevanhu. Saka hurumende inenge yakasarudzwa nevanhu according to Sadik neAfrican Union inofanira kutenderwa kuti iite basa rayo. Asi kana vamwe vanofanira kuita basa rehurumende vachichengetedzwa sezviri kutaura mauto edu, kureva kuti basa rehurumende harichagoni kufamba zvakanaka. Izvozvo zvinofanira kuti Sadik ibatikane chaizvo, nekuti basa rehurumende richange risingagoni kuitika zvakanaka sezvarinofanira kunge richiitwa.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Dr. Ricky Mukonza vari paRunare muSouth Africa neStudio 7.
Zvichitevera kupindira kwemauto mune zvemafambisirwo ehurumende, Studio 7 ichange iri kukupai nawo zuva rega rega kubvira nguva dzinoti 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM kuseni kwega kwega. Masikati tichange tichitefenyura kubvira nguva dza 1, 3, 5. Musakanganwezve kuti na 7 o'clock tine chirongwa chedu chemazuva ese. Munokwanisa kutibata pamasaisai anoti 909 kilohertz pamedium wave, 4930 pashort wave, 15580 kilohertz pashort wave ne 6080 kilohertz pashort wave. Munokwanisazve kutiona pamafacebook page edu anoti VOA Shona ne VOA Ndebele, apo tichange tichitefenyura, apo tichange tiri pamhepo. Musakanganwa kutifarira paFacebook page yedu yeVOA Shona nekudzvanya pakanzi like. Udzai hama neshamwari.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munhu anga akazviteya nemabhambu auraya vanhu vangangosvika makumi mashanu pane imwe chechi yemamoslem kumabvazuva kwakadziwa kumaodzanyemba kweNigeria nhasi mangwanani. Chiitiko ichi chauya panguva yevanhu vanga vachiungana kumunamato wemangwanani pachechi iri muguta reMubi mudunhu reAdamawa. Mutungamiri weRussia waVladimir Putin nemutungamiri weSyria vaBashar al-Assad vakurukura pamusoro pekukosha kwekutarisisa nzira dzezvematongerwo enyika dzekupedza nadzo matambudziko ari muSyria mushure mekuita musangano usina kunge waziviswa nezvavo. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaburitsa gwaro vachiramba kusangana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe zvichitevera mashoko emukuru wemauto General Costandino Gouveia Chiwenga neZuro ekuti vaviri ava vachasangana munguva pfupi iri kutevera kuitira kuti vakurukure matambudziko akatarisana nenyika. Mugwaro ravaburitsa vaMnangagwa vati havasati vave kukwanisa kudzoka munyika vachiti vachiri kutyira upenyu hwavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Ndinoona sekuti vaMnangagwa munhu akadzidziswa nyaya dzekuzvidzivirira uye nyaya dzekudzivirirwa kwenyika. Saka munhu ari kunyatsa kuongorora mamiriro akaita zvinhu munyika kuti vamugabe iko zvino vakachazvimba musoro nehasha nekuda kwechiitiko chakaitwa nemauto eZimbabwe Defence Forces. Saka kusauya kwavo kunoratidza kuti nyika isati yagadzikana uye kuti zvichida veZimbabwe Defence Forces havasati vanyatsa kuita basa rakakwana rekunyatsa kuti vamunangagwa vanokwanisa kuudzwa kunzi vakachengetedzwa, hapana chinoitika kwavari. Saka ndinoti inini ndinobvumirana nedecision yavaita yekuti vambomire zvinhu zvinyatsokugadzikana munyika kuti kana vaakuuyawo vanoziva kuti upenyu hwavo nemhuri yavo vakachengetedzwa.
Asi zvaitwa navamunangagwa hazvizoreva here kuti nhaurirano dzavanga vachitariswa kuita hadzichaitwa zvichinonotsa urongwa hwekuti vamugabe vasiye basa pada vanga vachazotaura nenyaya iyoyo?
Ndinofunga kuti meeting yanhasi kana kuti yanga ichida kuitwa yacho yanyanya kumhanyirirwa. Nyika yedu pari zvino tinofanira kutarisana nenyaya kuti tine dambudziko hombe. Kubviswa kwehurumende nemauto haisi nyaya diki, nyaya hombe kwazvo. Paakudiwa kuti SADC neAfrican Union vapinde basa rekugadzirisa mapato maviri ari kurwisana muZANU-PF. Saka vamunangagwa havakwanisi kungodaidzwa navachiwenga kuti huyai muite meeting navamugabe wobva watouya. Chiri kudiwa ndechekuti vaJacob Zuma vaitore danho repamusoro kuti SADC inyatse kuita basa rayo, kutanga vataura navamugabe chekutanga, votaura nemauto, votaura nemamwe masecurity forces eZimbabwe kuitira kuti kana vamunangagwa vauya hapana kutyirwa kungaitwa upenyu hwavo, asi kuti vanosvika vachinoita musangano navamugabe votanga kufambisa runyararo mberi. Asi pari zvino hapana zvinhu zvakada zviri kuitika. African Union haisati yatumira kana envoy kuZimbabwe. VaJacob Zuma vakangotuma maminista avo tu, hatisi kutoziva kuti vari chiri muZimbabwe here kana kuti kwete. Saka ndingati zvinhu zvakachaita manyama amire nerongo. Saka vamunangagwa vari right kuti vambomire kusvikira zvinhu zvanyatsokugadzikana munyika.
Vamaguhu, tainzwawo zvakare kuti dambudziko iri parakatanga richinzi aiwa kunetsana kuri mubato rezanupf, saka hazvinei nehurumende. Handizvo here zvingaita kuti mapoka amataura African Union neSADC vange vasingazokwanisa kugarisa pasi vamunangagwa navamugabe?
Vanhu vanoti kunetsana kuri kungoitika muZANU-PF vanhu vasinganzwisisi kama huripo pakati peZANU-PF nehurumende, kuti ZANU-PF ndobato riri kutonga. Ende pari zvino tine maminista angangoite mashanu asiri kuzikanwa kuti aripi, ari kufungidzira kuti akatorwa nemauto. Zvoreva kuti zvinhu zviri kuitika muZANU-PF zvine chekuita nehurumende yeZimbabwe. Saka African Union neSADC ndingati vakatononoka zvekuti kuri kuti zvinhu zvinoita out of control iko zvimezvi. Vachapomerwa mhosva yekuti havana kukurumidza kuita zvavaifanira kuita kuti zvinhu zvigadzikane munyika. Right now tiri kutaura vamugabe vachiri pasi peusungwa hwemauto, ndivo head of state and government. Saka kana zvinhu zvakadaro zvichiitika ivo vachiti inyaya yemuZANU-PF chete, vanenge vasiri kunzwisisa kuti vamugabe mutungamiri wenyika uye mutungamiri wehurumende, ari mutungamiri zvekare Zimbabwe Defence Forces. Saka dambudziko iri rakura kudarika ZANU-PF, radambudziko riri kuafekta hurumende.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Vamwe vechidiki vakadzingwa mubato reZANU-PF vanoti vari kutambira nemaoko maviri mutongo wakaturwa neCentral Committee yebato ravo reZANU-PF wekuti vakadzingwa makore matatu apfuura vadzoke mubato. VaGodfrey Gomwe avaimbove mutungamiri wevechidiki mubato reZANU-PF mudunhu reHarare vanoti vakadzoka pabasa uye ivo nevamwe vechidiki vanoda kuti mutungamiri wenyika vamugabe vasiye basa. VaGomwe vanoti vechidiki vanobva kumapato akasiyana-siyana nhasi vaenda kumba kwavamugabe kuti vavatsinhire kuti vabude basa. vanoti vachange vari paparamende nhasi masikati vachimirira kunzwa zvichabuda pachirongwa chekuti vamugabe vabviswe pachigaro kuburikidza neimpeachment. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navagomwe.
Tiri kunzwa kuti pane vechidiki vatoenda kumba kunogara vamugabe ku Blue Roof ku Borode uko.
Vanhu vari kuporadzira kusafara kwavo havana hawo kuzosvika pamba chaipo vasvika mutiriti nevantu vanogara vamugabe nezvese pamba. Vamugabe 4 days ago PCC yezanupi 10 provinces dzakavaramba. Manzvisa pakaitwa machi yakabatanidza mapolitical parties ese muzimbabwe vakaramba paweekend yemesatati ndizvo central committee meeting the highest the making god yezanupf ikavaramba saka zvesemu tactiki yavaita vamwe vachidzinga naye vamwe vamugaba ndo yavaitwawo asi vada kuramba vari pachidaro anika izvi vakangwa mudzinga ingotumira tsamba kuna kaya mwoyo watimo ivo vachidzingwa nestrategy yepati neprocedure chaiyo vamunangagwa pana procedure yakamboitwa kaividzivo yasi dimukadzi wavo akangovapa kuti dzingai munhu vatopa tsamba kuna kaya mwoyo naje vice president dzinga like that hakuna nyitongo inotongwa nekudzirwa munzeve nemukadzi ndo zvinhu zvinokonzeredza vanhu kukurasira nevanhu nemayupena anababa nemovhese safara kwavari kuta so vari kuvati vamugabe varizaini nekukurumbisa.
Asi kavagomwe vamwe vari kuvhunza kuti kosei tinoona kuti mavhiki maviri chaiwo apfuura vanhu vese vaiti vari kutsigira mutungamiri wenyika kuti aite iye achamira seuyo achavhoterwa gore rinouya uyezve muchitsigirawozve vaitonzi vechidiki imimi maamuri kutsigira kuti Dr. Mai Grace Mugabe vawanikwe vachipuwa chigaro chemutevedzeri wemutungamiri
vanatipanga here
tichingonzwa kuti vechidiki vezanupf tinobva tati nemizvo
no vechidiki vaitaurwa managers vakaita zvokunhongwa zvinigira pazvigara havasi maelected chairpersons or maelected national members vakasarudzwa nevanhu vakasarudzwa vakapera kudzingwa 2015 ndakatodzingwa.
Vanga vari vaGodfrey Gomwe vechidiki vezanupf mudunhu reHarare vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapato anopikisa eMovement for Democratic Change inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai neinotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube anoti nhengo dzavo mudare reparamende nhasi masikati dzichatsigira urongwa hwekubvisa vamugabe pachishandiswa paramende kana kuti impeachment. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoungana muAfrica Unity Square zvichikurudzira vamugabe kuti vasiye basa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Praxidis Jeremiah.